Zvizvarwa zveZimbabwe zvinodarika mazana matatu zvangasvigara pamusidi House chivakwa chiri muguta reJohannesburg muSouth Africa zvakasara zvisina pekugara zvichitaura kubviswa kwazvakaitwa nechisimba nechikwata cheOperation Dudula. Sangano iri rinoti vatema vose vasiri zvizvarwa zveSouth Africa vanofanira kudzokera kwavakabva. Mugwedza kubatsira vamwe vainge vadzingwa ava, masangano anoti reAfrican Diaspora Workers Network kana kuti ADWIN nereUmuhakati Peace Eco Village akaunganidza madzimai anobva kuZimbabwe ndokumba chikwata chinonzi Avengers Netball Club kuti vawane zvingavapa chouviri. Chasijaro wesangano reADWIN iro rinorwira zvekodzero dzevashandi vanobva kune dzimwe nyika muSouth Africa, Dr Janet Munakamwe, vaudza Studio 7 parunare vari muJohannesburg, South Africa, kuti vakaumba chikwata ichi kuti chikwidze murigi yedunhu reGauteng.
Pari zvino tinoshanda nemadzimai anokwanisa kusvika 20 vari muJohannesburg, mukuvhao nemukati muJohannesburg vasina pakanyatsotsarukana pekugara uye vasina mabasa.
Vati urongwa uhu hunopa madzimai aya mukana wekuti vauye mari ingasvika zviuru zvina kana zvishanu zvemarandi pamwedzi semubhadharo wekutambira murigi iyi.
Vazhinji vavanga vachingowana mabasa nekupemha pamastreets, saka takaona zvakakodzera kuti tivatsvagirewo dzimwe nzira dzekuti vange vachitsvaga nadzo mari. Programu yedu inosanganisira netball, kuti pane vane chipo vanokwanisa kuzowanikwawo rimwe rimwe zuva vava kutambirawo mamwe matimu. Pari zvino vamwe vavo vari kuvhao vanotungamirwa naQueen Norris Chikukwa vaakutotamba muleague yedistrict yavo. Saka tikutarisira tichawana vakati wandei vanokwanisa kupinda muleague imomo.
Kunze kwekuzviwanira mari, amai Munakamwe vaenderera mberi vachiti urongwa uhu unobatsira madzimai kuti asanodoro kana kutora zvinodhaka.
Tinobatsirawo zvakare kuti vanhu vasarambe vachingotenderera pasina zvavari kuita uye kumwa hwahwa hwakawandisa kana kutora zvinodhaka, asi kuti panguva yekuti vanopinda paground vanokanganwa uwana ipato rehabilitation as well.
Dr Munakamwe vaenderera mberi vachiti kune chimwe chikwata chemadzimai zana chiri kushanda nesangano rokumupakati Peace Eco Village mune zvekurima kuti vararamise mhuri dzavo. Mukuru anoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano iri, amai Sarah Mota, vabvuma kuti vari kushanda nemadzimai anobva kuZimbabwe kuti vawane chouviri. Vati ruzhinji rwemadzimai aya rwanga rworarama nekupemha, kudya mumabhini kana kuita zvechipambi.
There are about 100 Zimbabwean women that are and children that are supported by Impagasi.
Madzimai anobva kuZimbabwe atiri kushanda nawo kuburikidza nebasa redu iri rekubatsira vanotambura, takaona kuti mamwe madzimai angaoita zvokutengesa bonde kuti vakwanise kuraramisa mhuri dzavo. Nekudaro tiri kurima miriwo nezvimwe zvakasiyana senzira yokuti vamadzimai aya awanewo kushambira mhuri dzavo nenzira dzakatwasanuka kwete dzekutengesa bonde dzavanga vaakupindana nadzo.
Murayiridzi wechikwata chemadzimai ichi Mvare Norris Chikukwa vanoti kutamba kwavo murigi yemudunhu kwaunza kuyanana pakati pavakapotera nevamwe vemuSouth Africa.
Tinemunetibol tiri kuedza kuti tivake zveshamwari nemaSouth Africans, tichiedza kuti pfungwa dziye dzehuzanofobia dzisapinde vaone kuti tiri vanhu vamwe chete uye tivake zveshamwari.
Zvizvarwa zveZimbabwe zvakawanda zviri muSouth Africa zvakamirira mutongo wedare repamusoro renyika iyi kuti zvodzoserwa kumusha here kana kuti kwete, sezvo mapepa zveZimbabwe exemption permits asvika kumagumo musi wa1 Chikunguru. Ndakamirira Studio 7 muFrancistown, Botswana, ndini Shingirai Madondo.